Chiripende chekuti nyaya yemajabu candidate yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna oga pakanga pana majabu candidate sei matare asina kutiwo vamacandidate aya anga azvinyoresa aya ACCC atakukwidza iko zvino vaakubata nyaya yacho yenyu yemacandidate avanhu havachavamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vaki havachaivo ndokungati nini mutongo weelectoral court unofanirwa kunge uri mutongo unoteerwa kwete kuti kana electoral court yatotora chingo chokuti ngavakwikwidze zvochinzwa nyange makoti acho asiri captured nezvaanopiwa zvinopa impression yekuti ari captured.
Vamusara, munotiwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakeptwa kana kuti ari muhapwa dzezano PF?
Vanhu vanotaura kuti zano PF yakakepta matare vanenge vachitaura zvavasingazivi, nekuti matare aya pane paavatombotongawo mutongo isingafarirwe nezano PF. Zvakafanira tikatarisa sarudzo dzakaitika muna August kuBulawayo, kune mhengo dzeTC dzakanga dzananokwanisa mapepa dzikange dzarambidzwa kukwidza musarudzo, vakaenda kumatare ezimhosva. Matare akatizvo vanhu ava ngavakwikwidze. Ini ndakatoendawo kurali yezano PF yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutori n'uve, tichitopemberera tichitoti yatovapenai nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutori n'uve vatohwina. Asi tichingopedza rali purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetriplec vavo ngavakwikwidze. Tasina tichifarise zano PF asi zvakaitika, tichotadza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisineichi nezano PF. Pane pakawanda chaizvo pekuti matare anotonga zvinopikisana nezano PF, asi zano PF ichiri zvitambira. Panyaripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triplec nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti. Vangwenya, pindurai tinzwe.
Aiwaka, nekuti chiripo ndechekuti kana matare ari captured vamusara azvirevi kuti nguva dzese dzese vanoita mutongo unofambirana nezano. Pane anonzi mastrategic decision anenge achitogwa. Sezvandareva kuti hapana nhingi mutemo muconstitution yedu, ndandiripo kaindi ndakatobatsira kunyora, hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukukwidza musarudzo. There is no law like that, Mr. John Mutara, kuti court inogara yoti ngwenya haufanirwi kukukwidza nekuti nhingi ari kukukwidza. Nyaya yemadouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pake zvavo maichigumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategic political objective yezano PF, nokuti vamalava namaichigumba naminister of justice vari paspeed dialing naEmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture, it's more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndo mafungiro andiri kuita inini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu, mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana weZimbabwe, nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvo?
Vari kunyunyuta, hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vachamisa, nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona, taita dambudziko rokuti vachamisa vachiri twere munyaya dzematonherwo enyika. Vakava nemukana wekubvidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai. Taivaona kuti vaipikisa zvavo, but katotarisa sezano PF katoona sokuti tsvangirai watova nani, nokuti tsvangirai wangaone mastructure, tsvangirai wangaone bundiro renyika, tsvangirai anga ari munhu wekuti asavamesana navamugambe nezano PF. Aizongaitawo pfungwa dzekuvaka oti aiwa ngatigare pasi tinopikisana, asi sevana veZimbabwe ngatigare pasi tinzivisane kuti chiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana veZimbabwe vari kunyunyuta nezviri kuitika mumatare izvi? Nokuti vamwe vari kuona kunge kutoparadzwa kwemapato anopikisa ndokwaa kuitika kana kweutongo hwejekerere.
Pane vanhu vakatowanda munyina vanotsigira zano PF asi vanogunununa nezviri kuitwa nezano PF. Saka inini zvandinoona ndezvokuti nyange pakazovaya rimwe imwe sarudzo, pakashandisa rimwe zita, panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachingogunununa vachingoti vanhu vezanupiefu ngavaende. Saka opposition yemuzimbabwe varume haisi mubato kana kuti haisi mubrand iri muhana dzavanhu, varingonyarawo kana kungotya vanhu vekuti kana nyange vakaratidza vanongopfugwa nevanhu vezanu. Asi sekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa zita, asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanu president yatadza yaondonga nyika.
Vamusara tivhare chirongwa. Hanzi ZANU PF yaondonga nyika, yaakuondonga zvakare neutongo hwejekerere.
Aiwa ayo manyemo evanopikisa zvavo. Hatingavashori, hadina kuvatuka, nekuti ZANU PF yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda, chero zvimwe zvacho vari manyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa munyika yakasununguka